chidzidzo pamusoro pekuuya kwaantikristo, chidzidzo pamusoro pekuuya kwaantikristu. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechipiri chetsamba yaJohani yekutanga. Chidzidzo chanhasi ndicho chekupedzisira kubva muchitsauko ichochi. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura pamusoro pekuti vana vamwari vasade nyika. Muteereri, ndakatsanangura kuti nyika chinombova chii. Ndakati inini nyika mararamiro aya asina mutemo. Nyika kurarama munhu uchiita madiro, kurarama uchiita zvaunoda, kurarama uchivarairwa nezvinovaraidza zvenyika ino. Zvakawanda zvinovaraidza munyika munomu, zvekuti ukazviteedzera unokanganwa musiki wako. Ndingataure zvizhinji. Nyika ino inovaraidza nezvinodhaka, zvaane mhando dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvinonyatsonakidza parurimi, zvimwe zvinotenderedza musoro, zvimwe zvinonhuwirira zvinonakidza, zvimwe zvinoita sei sei. Zvakawanda zvinwiwa zvinodhaka zvinovaraidza upenyu hwokurarama kwavanhu mazuva ano. Vamwe vanonwa waini, vamwe mawhisky, vamwe zvakawanda wanda, handichatauri zvangu mazita. Kwese ikoko kuri kuvarairwa nenyika. Kwete zvinodhaka zvoga, kune zvokuputa chaizvo chaizvo. Zvakawanda zvimwe zviri kuputwa nevanhu. Zvese izvi mavara eshato, sekuatsanangura kwandakaita muchirongwa chakapfuura. Zvinhu zvinoyevedza uchizvitarisa mumaziso ako, zvichiti ringa 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 kudai, asi mangwana zvinokusunga, wopedzisira waanhapwa. Kwete zvokuputa chete, mazuva ano kwaane mamwe anonzi pachirungu maintravenous drugs, zvinodhaka zvinotoiswa mutsinga dzemuropa umu, vamwe vachishandisa zvekubaya kuti vaise zvine izvozvo. Zvese izvozvo izvo zvinhu zvandingangotsanangura semavara eshato, zvinongonyengera vanhu, zvichingofurira vanhu, zvichingoita kuti vanhu vafunge kuti zvinhu zvakamira zvakanaka, asi chokwadi chiri chekuti zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Muteereri, kazhinji kazhinji patinofunga nyaya dzezvinonyengera zvenyika ino, tinofunga zvinodhaka zvekuputa, tinofunga kunyange zvandaa ndichitaura izvozvo zvinopinzwa muropa kuti zvitenderedze pfungwa, vanhu vaone mumwe mufaro. Asi handizvo zvoga. Iwo madzimai aya atakati kusikirwa naMwari aya, dzimwe nguva ndinomboti asi Mwari makambozviitire chokwadi kuti isa sevarume panguva yakadai. Ndo madzimwe shato dzakazara munyika muno. Handisi kutuka, asi ndiri kutaura kuti vazhinji vaparara vachiyevedzwa nekutarira kusvikira asungwa ambambashirwa. Vanogadzirawo zvipfeko zvemadzimai havana zvavari kutibatsira, nekuti vari kubva vaita kuti tinyatsovaona sezvavari, zvibva zvanyatsokanganisa. Ndinombofunga kuti dai tichivavhara kumiri nomumeso sezvinoita dzimwe ndudzi dzandinomboona, pamwe zvaimboreruka zviri nani. Mavara eshato chete ari kugadzirira kuti atisunge, atiparadze. Havazi vadzimai voga, vadzimai ari kufunga kuti inhamo yevarume chete. Asi ndiri kuona madzimai mazhinji asungwa nemavara eshato anonzi mari. Mari chaiyo chaiyo. Ukungoitaura kuti mari, madzimai mazhinji anotanga kudonha mate kudai. Kungoiona kuti iripo apo, kana mumba haachagoni kugara, kana kuziva kuti ndakawanikwa haachazivi, kana kuziva kuti ndine murume haachazivi, kana kuziva kuti ndine vana vandinofanira kupa muenzaniso nekuchengetedza upenyu hwangu, kuti ndivararamire ndiri mupenyu ndisingafi neshura matongo, kuti ndigochengeta vana vangu ndigovariritira. Kungoona mari, mata akudona sezvinonzi ibererawo nanyama. mavara eshato iwayo. Kwete mari yoga, kwedzo motokari. Yatova tsumo kuti munhu wese wechirume ane motokari, madzimai haana dambudziko. Anongova wana zviri nyore nyore. Asi unombozviziva kuti motokari imhepo inopfuura. Unombozviziva kuti motokari iyoyo yaunozvipinza muupenyu hwayo, yaunodira munhu nokuda kwayo, mangwana inongokusvitsa muna taisireva waakuchema. Vamwe vakafara nhasi vachitora murume wemunhu, vachimutora nemotokari yake. Mangwana vakazochema, murume yaakutorwawo nomumwe achimutorawo nemotokari iyoyo. Mavara eshato anovaima, anopenya, achikunyengera kwenguva pfupi. Mangwana unopedzisira wamedzwa, waparadzwa nazvo. Kwete motokari bedzi, turunhare mbozha chaitwo chaitwo. Ndinoziva madzimai akada munhu nokuda kwekuti ane karunhare mbozha, karunhare kaiko muhomwe, kudira munhu izvozvo chokwadi. Mwari wangu imi, zvadii kutengesa unhu hwako, kutengesa ramangwana rako, kutengesa mutsigo wako nokuda kwezvinhu zvakaita saizvozvo. Ndiri kuti inini mavara eshato anongokunyengera nhasi, mangwana panenge pasina. Idova rinomuka riripo, kukangouya zuva roparara. Ndezvenguva pfupi. Ndo inonzi nyika iyoyo. Ndo zvandakataura kuti kana tichiti nyika, ndinenge ndichitaura pamusoro peizvozvo. Kana Bhaibheri richiti nyika, ndo zvarinenge richitaura pamusoro pazvo. Bhaibheri hariti nyika, richitaura makomo nemiti nezvimpanzi nembongoro nemakudo nemasvosve nematombo. Riri kutaura mhando dzekurarama idzi dzatiri kupinda madziri, dzinotisvitsa pakukanganwa musiki wedu. Zvinhu zvakaita sepfuma chaiyo chaiyo, pfuma, kuda kungozviunganidzira tichikanganwa kuti tichafa. Kune vamwe vanhu vane zvinhu zvakawanda zvokuti unozvibvunza kuti munhu uyu arozviziva kuti achafa. Motokari, gumi remotokari, munhu umwe chete. Iyo ndinoida, iyo ndeyekuendesa kumusha, iyo ndeyekuendesa kubasa, iyo ndeyekuendesa kushamwari, iyo ndeyekuendesa kunonwa doro, iyo nde imi wee imi. Mavara eshato. Kare kwaimbova nekatsumo kaifarirwa nevechidiki zvikuru, hanzi hapana zviripo makumbo enyoka. Kungozvinyengera, hapana zvaunenge uchimboti uri kuita. Dzimba, vamwe vane dzinotomhara maherikopta pamusoro. Handiti munhu chaunongodai denga rekuti uwane pekugara. Udzivirirwe kubva kumvura, udzivirirwe kubva kune zvinokuvadza, udzivirirwe urimo uchifara nemhuri yako. Upfumi chaihwo chaihwo hunogona kuva shato dzinongotinyengera kwenguva pfupi. Kushayiwa hope tichizviunganidzira, kushayiwa hope tichishanda kuti tiwane zvakawanda. Kwete upfumi hwoga, kweiro simba pachezvaro, kuda kutonga, kuda kunzi ndini makonya wazvose, mese muri pasi pangu. Rikagoti rochishandiswa sezvinonzi hakuna Mwari. Pese paunotonga handina basa kuti unotonga papi. Mungave mumhuri sababa, pangave pabasa. Mungave muruwa, mungave munharaunda, mungave munyika. Tonga zvakanaka chaizvo, asi tonga uchiziva kuti kune mutongi mukuru anotonga vose. Tonga uchiziva kuti simba iri, mavara eshato, ndere nguva pfupi, mangwana rinopera. Parinopera, ngaripere risina kukuparadza. Ukatadza kurishandisa, rinopera iwewe rakuparadza. kwete iwewega, asi richaparadza nevanokutevera, nevanokuremekedza. Kwete simba roga, kwete upfumi woga, kwete zvinodhaka zvoga, kwete zvose zvimwe zvandataura izvi zvoga. Asi kunyange zivo chaiyo chaiyo zivo, unoziva pane imwe zivo inopedzira yakunamatwa nevanoziva vacho. Zivo yekuti munhu achada kunzwa zano rinobva kune vamwe vanhu, nekuti iye chete ndiye anoziva. Ana sekuru akazoti zano ndega, akasiya jira kumasese. Vamwe vakati ndamba kuudzwa, akaonekwa nembonje pamhanza. Vamanyika vakati pahuma. Muteereri, ndezvenguva pfupi, inyika chete. Muchirongwa chakapfuura ndakagumira pandima 17. Nhasi ndinoda kuti ndisimudzire ndichibva pandima 18. Ichitsauko chimwe chetecho chatakanga tichitarisa muchirongwa chakapfuura. Usakanganwa kuti musoro wechirongwa ndauti kudii. Musoro wechirongwa ndauti nichidzidzo pamusoro pekuuya kwaAntikristo, chidzidzo pamusoro pokuuya kwaAntikristo. Saka iko zvinoreva kuti titarise ukama huripo pakati pokuuya kwaAntikristo nokuuya kwaShe. Ukama huripo pakati pokuuya kwaAntikristo nekuuya kwaShe. Pandima 18 mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2, pandima 18, shoko ropenyu rinoti, vanana, inguva yekupedzisira. Sezvamakanzwa kuti Antikristo anouya nazvino, vana Antikristo vazhinji vavapo. Ndizvo zvinotizivisa kuti yava nguva yokupedzisira. Mudikani, ino inguva yekupedzisira yatiri kurarama panyika. Ndinotenda shoko irori raparidzwa, rikaparidzwazve nekudzidziswa, rikadzidziswazve chaizvo mumachechi edu anhasi. Chinhu ichi ndicho chete chaifanira kuramba chichitonga muupenyu hwemunhu achichirangarira nguva dzose. Mumwe munhu achati, kusvika riini tichingonzi nguva yekupedzisira? Ina handizivi hangu kuti kusvika riini, asi chandinoziva chete ndechekuti tiri munguva yekupedzisira. Munhu mumwe nemumwe ngaachenjerere upenyu hwake. Chinhu chinoda kuramba chichizivikanwa sekutaura kwandaita zvekuti ichava nguva yekupedzisira kusvika riini yavewo imwe nyaya youfungi. Ino ndiyo zvenguva iyo Mwari vari kudana vanhu vachivadanira kuzita ravo. Iko zvino ndiyo nguva yacho. Zvichida ungada hako kutaura nguva, asi chokwadi ndechekuti ino ndiyo nguva yacho ufungi. Uye ndiyo nguva yandinoti ini, kana munhu achinzwa shoko raMwari ngaarege kuomesa mwoyo wake. Hanzi nomuimbi, kana manzwa inzwi rake, musazoomesa mwoyo yenyu. Uye ndiyo nguva yandinoti ini, nhasi izuva roruponeso. Mudikani, nhasi chaiye ndinonzwa guhu reruponeso. Munhu mumwe nomumwe anonzwa inzwi raShe ngaabva atendeuka ipapo ipapo. Nhasi chaiye, kwete mangwana. Ane nhamo munhu uyo anoda kuzotendeuka mangwana. Munhu akangwara anotendeuka nhasi, nokuti nhasi ndiro zuva reruponeso. Unoponeswa nhasi, kwete mangwana. Zvichida mangwana chaiwo, mufundisi vano vauri kunzwa vachipa dzidziso paredio hauchazovanzwizve. Zvichida mangwana acho tinenge tisisipo. Uye chinokosha ufunge ndechekuti ndinzwe nekutendeuka nhasi chaiye neupenyu hwangu. Uchiri kurangarira here zvandakataura, kana kuti zvandanga ndichitombotaura kunyange muchirongwa chanhasi? Ndanga ndichitaura pamusoro pekuti upenyu hwakaita semavara eshato. Sezvatinonzwa kuti vana Antikristu vachauya, kunyange nanhasi varipo ufungi. Mumwe munhu angatora chinhu ichi sechinhu chichauya, hameno kuti riini, asi ndinoda kuti uzive kuti vana Antikristu ava vatovapo nhasi chaiye vatoripo. Iwe ndiwe une nhamo chete unoda zvamangwana. Nhasi chaiye ndiro zuva racho hama yangu. Munguva yaJohani vanga vatovapo ufungi. Nhasi chaiye vanotovapo. Hachisi chinhu chitsva chandiri kutaura. Kumunhu anonamata chaiye anoziva kuti chinhu ichi chiri kuitika. Nokuti chinhu chiri nyore chaizvo kana munhu uchifamba mumweya waMwari. Zvichida munhu anofamba munyama uye munhu uya anongoti mangwana mangwana ndiye asingaoni chinhu ichochi. Asi chokwadi ndechekuti tiri munguva yekupedzisira chaiyo. Iyo munhu anofanira kusvinura chaizvo. Zvino icho chinombonzi handikristu chacho chii. Inzwi racho rinotaura pamusoro pokupesana naKristu Jesu. Handikristu ndavamwe vana Kristu vanopesana naJesu ivo vachizviisa pachinzvimbo chaJesu chaicho. Umwe munhu akambonditi mufundisi, asi zvamunotaura izvi pane pazvinosimbiswa here mubhaibheri? Mudikani, ichokwadi kuti bhaibheri rinotipa zvizhinji chaizvo pamusoro penyaya iyoyi. Chinhu chandingangoda hangu kuti nditaure maererano nebhuku raJohani ndechekuti kuchava navana antikristu uye mumazuva aJohani vaivapo. Zvino Johani nguva yaaitaura chinhu ichi kwavakare, asi nhasi tinoona chinhu ichi. Kakawanda chaizvo ndichinzwa vanhu vachiti kwakati kwanga kune mumwe munhu aifamba achiti ndiye Jesu. Kune imwe nzvimbo kwaiva neumwe murume aidanwa kunzi Black Jesus ufungi. Vanhu vaitomutenda murume iyeyu. Ini nekuda kwekuverenga magwaro ndakabva ndangoziva kuti ndiyo nyaya iya yatinoverenga mumagwaro. Kune imwe nzvimbowo kwaiva nemwana wechidiki chaiye aitendwa navanhu kuti ndiye Jesu. Vamwe vaienda kwaari vachida kubatsirwa naye. Ini ndaingoziva chete kuti zviri mumagwaro. Ufunge, vana antikristu vacho vatovepo ufungi. Nhasi chaiye vatoripo. Jesu anotaurawo zvechinhu ichochi muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 24 pandima yechishanu. Anoti iye vazhinji vachauya muzita rake vachiti ndini Kristu. Ndinotenda chete munguva ino muna marudzi maviri avanhu, vose vari vana antikristu. Kuchava nevanhu vanenge vachinyepera kuva vaKristu vacho ivo pachavo. Kozoitawo vamwe vanhu vachange vachipesana naKristu Jesu wacho. Handidi kuramba ndichiti zvichaitika, nokuti tiri kuona zvichiitika chaizvo muchechi nhasi. Chinhu chave kudiwa zvino ndechekuti mutenda amire chaizvo pana Mwari. Munhu ngaagare mushoko uye ucherechedze nzvimbo yauri. Zvichida unogona kufunga kuti uchiri panzvimbo, asi iwe wakabva kare mushoko. Zvichida ndiwewo mumwe uri kutozvidzawo Kristu Jesu. Mudikani, tendeuka usati waparara. Ungaita chinhu chine ungwaru ufungi. Kuzviti Jesu iwe, munhu akangwara anotendeuka. Ufunge ina handidi kuti Satani andishandise kuzadzisa magwaro mune zvakaipa. Ndinoda chete kuramba ndichiita zvakanaka muupenyu hwangu, zvikuru sei munguva ino yekupera kwenguva, kana kuti munguva yekupedzisira. Uye ndinoda kukunda vana antikristu ava neshoko raMwari. Ane nhamo munhu asingade kugara mushoko raMwari, nekuti uchatakurwa nenhema. Pandima 19 muchitsauko chechipiri chetsamba yekutanga yaJohani. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2 pandima 19, shoko raupenyu rinoti, vakabva kwatiri asi vakanga vasati vari vedu, nekuti dai vaiva vedu vangadai vaigara nesu. Asi vakabva kuti vaonekwe kuti vose havazi vedu. Johani anobudisa chimwe chokwadi chekuti pamazuva iwayo vamwe vanhu vaishonga chikristu chokunze chete, asi mukati chaimo munhu asiri zvachose. Ufunge vanhu ava vaitobhabhatidzwawo vachipindawo muna mamwe machechi, asi vasati vari vaKristu chaivo mumwoyo. Munhu unogonawo kuzviyera mumwoyo mako ukaona kuti uri muKristu chaiye here kana kuti kwete. Ndingada hangu kuti mushure mechidzidzo chino wozoverenga evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chekutanga pandima 29. Evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 1 pandima 29, netsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko chechipiri pandima 22. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 2 pandima 22. Ugoverenga zvakare evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 pandima 21. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 22 pandima 21, neevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 6 pandima 70 evangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 6 pandima 70 uye evangeri yakanyorwa naMateo chitsauko chechitatu pandima yechitatu evangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 3 pandima 3 mutsamba yakanyorwa naJohane yekutanga chitsauko chechipiri pandima 20 tsamba yakanyorwa naJohane yekutanga chitsauko 2 pandima 20 shoko ropenyu rinoti imi munokuzodzwa kunobva kuna iye mutsvene munoziva zvose mweya mutsvene anogara mumutendi mumwe nomumwe ndiye anomupa kuzodzwa uye ndiye anopa kumunhu kuzarurirwa pamusoro pezvinhu zvose ndinoda chaizvo kuti mweya mutsvene uyu ndiye muupenyu hwangu kuzarurirwa kukuru pamusoro pezvinhu zviri kuitika munguva ino yemazuva ekupedzisira zvanzi nemunyori isu tina mweya mutsvene tinoziva zvinhu zvose ufunge tinoziva kuti andikristu achauya uye tinoziva kuti kunyange nanhasi chaiye aripo munhu anofamba namweya mutsvene anochengetedzwa upenyu hwake haungatyirwe kuti hungatorwa nenhema dzavana antikristu hakuna chinhu chakadaro ini ndosaka ndichimuda mweya mutsvene uyu muupenyu hwangu Johani anotibudisira pandima iyoyi namweya mutsvene iyeyu kuti munhu anogona kuziva zvinhu zvaanenge achifanirwa kuti azive inyaya inondikomborera uye ichindisimudzira zvikuru muupenyu hwangu ndinotenda mwari nokuda kwamweya mutsvene ndinoda kupedzisa chidzidzo chino ndichiverenga ndima 21 yechitsauko chechipiri chetsamba yekutanga yaJohani tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2 pandima 21 shoko roupenyu rinoti handina kukunyorerai ndichiti hamuzivi zvokwadi asi nokuti munoiziva uye nokuti hakune nhema dzingabva pazvokwadi ndinoda kutenda mwari nenguva yose yatanga tinayo muchitsauko chechipiri chetsamba yekutanga yaJohani chidzidzo chinotevera chichange chichibva muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani ndinoda kusiyira shoko rekukusimbisa ndichiti usatorwa nenhema dzavana antikristu gara muna mweya mutsvene uye mushoko ramwari nguva dzose mwari vakukomborere.